Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza nganga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru reRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Kana upfumi hwenyika hwakamira zvawaita izvi, mitengo yawe pamusorosoro, kukura kwezvinhu kwawe pamusorosoro, mari diki haina zvainobatsira, haina zvainoreva. Nekuti unenge wakuda kuti uchida kutenga kana chingwa chaicho, unenge uchida makobiri akawanda chaizvo kuti ufambe nawo, watakura bhagi retumari tudiki tusina zvatinoita, tusina maturo. Saka naizvozvo taakudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukura kwemitengo zvakanyanya 2007-2008. Pakatangwa kunyorwa mazimari aya tanga titorina mari tane ainzi mabhera cheka aya kana mucharangarira, wokuti anenge aine mazivara aityisa, aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatririyoni akazoenda kumakwanziriyoni kana muchayeuka. Ndokwatave kuenda kuti mari dikidza hadzina zvachibatsirana.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi varisachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaozwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti zvotakamborohwa hatichadi kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndo zvamaisa, asi isusu tine kodzero yekuti hatidi kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo, asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008.
Anifunga kuti atasvika panyaya yakadaro yekuti dzava muhyperinflation hanisati ndazviona pamafambiro atiri kuita. Hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yaanza kuwanikwa, maexports edu hanyaunyanya kukura maningi, ndozvoda kuti ezvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Tikarangaridzana zvatakambopindana nazvo, unoona kuti kana mitengo yezvinhu yavo kukwira ichiramba ichikukwira zvairi kuita izvi, pasina kudzoka shure hapana ari kudzosera tsvimbo. Kazvino chireva kuti kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri, nekuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zviya kuti ma100 notsi, ma200 notsi, ma1000 notsi, ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira, nokuti nyaya iyi ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kunza mari yemuZimbabwe zvisina kudzikaniswa.
VaJokonya vanoti havo zvinogona kubatsira, asi vachitenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. Asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Nyaya yevanhu vanotengesa mari mumusika chinhu chinokutaridzai kuti pane zvisina kumira zvakanaka mupfumi. Ngatigadzirisei ichocho. Saka hatingachinji muupenyu hwevanhu wese kuti tiri kuta tibate vanhu vanochengeta mari. Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura izvi. Ma$50 nema$150 nema$2000. Mari inopinda mumarket iri mazimari akakurisisa, ndo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana Reserve Bank yedu ichishanda, vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndini dina here, ndini ndina nhingi, ndo ane mazimari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega, vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti mari iyo haiwanikwenje.
VaJokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda, asi panoda uchenjeri.
Nenyaya yekuti maprizes akwira kuzvitengwa zvomuZimbabwe, zvinenge ichokwadi kuti zvinenge zvaakuda kuti dene vaunza currency mweya kana kuti vaunza madenomination akati kurei nokuti zvinhu zvaakuti $100 pacha haisina basa maningi saka nokuti rate yava kuma 18 uku to the US dollar zvinenge zvaakureva kuti zvechokwadi paakudawo currency mweya akati kurei zvishoma saka ndomuudza kuti hapana chakaipa ndevadaro havo but zvese zvoda kuitwa neuchenjeri nokugona kuzozvikondrora nokuzvimaneja nenzira yakarurama kuitira kuti inflation irambe yakakondroreka
kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi makumi mashanu kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadzisa kushandisa mari inosvika mamiriyoni mana nemaviri emadhora vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga vamwe vanorara panze pemabhanga vamwe vachifumobata jongwe muromo kuti vakwanise kuwana mari shoma yavanopiwa ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu